pari zvino tiri kuobserva taisa maobservers vari kuona nezveelection iyi vapa mapolling stations asetwa apa remuka government secondary school ndopane mapolling stations acho ese ari mashanu zvakare tine one team yedu yatingati mobile vari kungoona zviri kuitika panze nekutendera tendera zvangati zvese zviri kufamba zvakanaka here vatiudza ivo kuti pari zvino zvese zviri kuitika murunyararo election iri kufamba zvakanaka hapana maripoti emhirizhonga avanzwa takatarisana nekuvhota chaiko kuri kuitwa ikoko zvese zviri kufamba zvakanaka mapolling stations ose anati ari parimuka secondary school avhurwa nenguva hapana kana zvatingati zvanga zvisipo zvokushandisa kuti kuvhota kufamba zvakanaka sezvanga zvakaringana hapana dambudziko ravati vatiudza
kana makatarisa kusvika pari zvino muchienzanisa nemamwe maby-election mungati by-election yabudawo zvakanaka here kupfuura mamwe maby-election munogutsikana nazvo
kuona kwedu maby-elections ese ari kuitwa tinongoona kunge akazvinhu zvacho zvakangoda kuti pana nei asi zvinozongosiyana apo nepapo so muenzaniso handingakwanisi kukutaura nezvekuti tena kuti vanhu vabuda zvakawanda sei asi tangoona kunge vechidiki vanga vakati wandei mukuona kwedu mumaqu nepavanga vachipinda vachivhota taona kunge vechidiki vanga vakati wandei atinoti mayouth unlike mamabaelections atanga tichimboona tanga tichiona paine kusabuda kwemayouth zvikuru sei aya anoitirwa kumaruzevha vechidiki havasi kubuda unongoona vechikuru vakwebhura ndo vanobuda asi iyi taona mayouth achibuda pane chatiri kuramba tichikatyamadza maredirected voters ivavo tikuona kuti mabaelections almost ese ari kuitwa ava tikureva kuti vanhu vaiva kuti anenge asvika mupolling stations odzwa iye kuti zita rako harisi pano asi maybe riri mupolling station yakati kana kuti iri panext vanobva vanyorwa kunzi iredirected vanobva varekodwa as redirected handiti saka tanga tichikumbira takagara tichingotaura nezvenyaya yekuti zvakanaka sei kuti mazita ange achingoiswa panze kana kungotaridza kuti masenema anotangira paa kusvika pakati muvhota murumu iyi vanotangirawo paemu kana kusvika pakati muri kuvhotera murumu kuti vanhu vasaramba vachitopinda umiraqu ozonzi aiwa enda unovhota munext polling station tinoona kunge zvinogona kubhoha vamwe vobva vadzokera kana kudzimba hatizoziva zvedu so ndo imwe nyaya tikuona iri kuramba ichingodzoka mabaelections ese yemaredirected voters
makambosvitsa chichemo ichi here kuzeki
hongu takasvitsa mukatarisa even mastatements edu atinonyora tinoisa ari marecommendations tinogara tichizvitaura uye zvakare isusu mutemo wemuno unotiti kana taobserva by-election kana election tinoendesa maripots edu kuzimbabwe electoral commission saka maripots edu vanawo vanozviziva zvatinotaura izvi by-election ega ega